zvingangove zvakaoma nekuti munoona kuti kana vanhu vasungwa zviye akangoerekana anzi angobuda mujeri akuenda kunosangana nevanhu vaakatadzirana navo vai vanhu ivavo vanenge vachine kugumbuka kukuru ende vanozviona sezvisina kunaka asi isusu tinoti ehongu vakaita zvavo chinhu chakanaka chaizvo
izvi zvava kureva kuti madzimai ese kunyange avo vanenge vapara mhosva nhasi vaakutoburitswa here muchizarira kana kuti zvinorevei
madzimai anonzi ese abuda asi vanobuda vaine vanoiswa mumakategori ekuti vakaita zvakati seava vane mhosva dzavo dzekuponda vanosara varimo vane mhosva dzisati dzatongwa vanosara varimo vasungwa nhasi vanosara varimo kwoita vamwe vaye vatinoti mentally detained prisoners vanosara varimo nekuti panenge pachida kuitwa urongwa hwekuona kuti vachazofamba sei vachaenda kupi vasina nyaya dzavo dzakatongwa vanosara varimo vanoenda ndivava vanga vachipika ndo vanoenda kumba ndo mamiriro azvinenge zvakaita
pamira pakadai zvinofanira kuchiitwa sei manje kuti madzimai aya awanikwe achidzokera kumhuri dzavo pasina bopoto kana zvimwe zvakadaro
zvakadai zvinenge zvakaoma munoziva kuti vanhu vangoburitswa vamwe vacho havana kumbobvira vauya kuzoonekwa vari muusungwa vangodzichiendani kana kuti vamwe vanga vagara varimo muusungwa imomo vari mumajerumu munhu akasungwa makore matatu mashanu apfuura arimo mujerumu achaziva here kwekuenda achazivawo kubatana naye here nekuti zvakaita semajeri akaita samachikorodi vazhinji vacho vamwe vane mhosva dzine makore akati wandei vanenge vachitobva kunzvimbo dziri kure vondichendai munopindira kuchikurumbi saka isusu ndo kwatinozopindirawo manje kuti vaye vari kuda rubatsiro tovayamurawo kuti matimoda kuenda kwakati muchafamba sei.